Pachigara wedunhu remasvanarendo West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwaZimba nekuHurungwe yakakonzerwa nemurongi wemusangano vaWilson Makanyaire avo vanoti vakaenda kwaZimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muZimba South vachitanogadzira mastructures emawadhi. Vanhu nembavaramba vakati aiwa template inotaura kuti mawadhi anogadzirwa nanhu DKs tiri maprovincial members mukuchagira. Saka mukateerera vhidhiyo iya ikanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipopaya. Vanga vari vanhu vaizama kudifenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yeZimba South vaStephen Bumira avo vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tipo vati kuti vamastructures vaorganize structure vakatanga kufunana naangari organize structure wedistrict newe province vakazoona vasvika ipapo musiri panga patanezi ivo vanga ari magrosi vakazobvosvika futi ipapo kanti mudi ndovayo ndovaiitaura kuti avabiyawa chii panhu patanga kusvika nii.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndimurombo ini ndakasvika zvapera ndichiona kuti vanhu vangatinaa ndafonerwa nzwa nhaakuda misindo vanaendako nemamwe bat chokwatani chiri pagiraundi chekuti vhaiorenzi haisiya Magunji aisiya Makanyaire. Ivhaiorenzi yevana vari pasi vachiri kurivawo kuti angaita dhistrict iya ndiani angaita oganaizwa dhistrict ndiani.
Vamakanyaira vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwaZimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. Vamakanyaire vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaga rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhaiorenzi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musi wa mangwana svipidzi ndipata kukambena pari zvinezvi taigadzira mawadi taigadzira mabranches taigadzira madistricts therefore anenge akundwa chidistrict level anenge akundwa chiward level anenge akundwa chibranch level ndiye akunzira nezvi because anenge anoti ini handisina vanhu ndakunzwa bari kuti zviite mutsindo anodhonza zita ramakanyaire mukati.
Asa Magunji vanoti zviri kutaura vamakanyaire ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo.
Zviya zviya zvekuti izvo haiwa kana vhaiorenzi ichauya ichauya after this pandiri titori statement iri misplace because mupati medu hatina nzvimbo yevhaiorenzi tembereti nitaura kutoti pane vhaiorenzi vanhu vaita vhaiorenzi vakandodzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoyi vajohn Marava vanoti zviri kuitika mubato reMDC zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanyaire ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chapachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanyaire vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagizi konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vadouglas Monzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kukongresi yebato iri ichaitwa muna Chikumi. Mune imwewo nyaya, dare reelectoral court rakatura mutongo wekuti nhengo yeMDC vaCyrus Gudu ndivo vakakunda musarudzo yemuwadhi 1 muchinoyi. Vachapera mutoziro vezanu PF vainge vatidza nyaya yekukundwa kwavo kumatare vachiti sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Vagudhu vanoti vanofara zvikuru sezvo vave kukwanisa kuita misangano nevanhu vemuwadhi mavo.
Aiwa, izvi zvinofadza. Tadhonza munguva yakareba vanhu vachiti muwadhi hausi kuwanika, takakuvhotera hausi kubatika. Patine zvinezvo ndasununguka kuti ndikwanise kutaura nevanhu zvanga zvichinetsa totanga kuvaka musha wedu.
Vamuchovhiro vakakundwa nemavhoti maviri chete. Ndakamirira studio 7 muchinoyi, ndini apa Chigoriwa.